kana tripa situation yakadai jonga ndizvo chaizvo handina kuwana minduro asi tichitumira matsamba kumutungamiriri wenyika tinogona kukusawana minduro direct asi chatofarira chikuru chati tichida kuona sevana veZimbabwe tiri padambudziko guru recoronavirus kuona kuti tsamba yasvika kana kuti shoko rasvika zvisine kuti rasvika in which form izvozvo zvamuri kutoita izvi tichitotaura paradio kudai ndokutoreva kuti izvo shoko rinosvika vobva vaconsider havafaniri havo kupindura ini semubvunzo wamaita mukoma Jonga kuti vanondipindura aiwa tinofanira kuona response yavo iri positive kubatsira vana veZimbabwe because inini vanogona kundipindura kuti ee kana hai asi chatofanira kuona pamhinduro yetsamba iyo kuona kuti gwaro iro raita kuti president nemasimba avanawo vagone kubvisa vamwe vanhu kana kuminimiza or to reduce the number of people in our prisons ndo nyaya huru iripo
tiri kuonawo kuti mutungamiri wenyika havana kutaura kuti vasungwa vangani vachabatsirwa nedanho ravatora iri zvii zvamungataura pakusaburiswa kweuwanduku
ndinoona sokuti kutaura uwandu hwevasungwa vachaburiswa zvinenge zvoindirana neongororo yavanoita votarisa nemhosva dzavanoita pane mafactors akati wandei anotariswa kuti tione kuti vamwe vanhu vanenge vasingakodzeri kuti vabude saka ndoona sekuti ndo zvingangoita kuti vasapa nhamba yavanhu vavanoda kubudisa asi chikuru chatinotenda ndechekuti president vanoteerera president vanonzwisisa kuti vanhu vabude mumajeri ndo zvingatobatsira panguva ino yatiri yecoronavirus